Mutongi wedare la Major Street, vando umpeiwa, vabata vakereke nemhosva yekubata mwana wehama yavo ari pasi pemakore gumi nemasere chibharo, vachimutyisidzira nepfuti makore matanhatu adarika. Asi imwe nyaya yekubhinya yanga ichipomerwa vakereke, yaraswa mushure mekunge dare risina kugutsikana neumbo wakatorwa kudare pakutongwa kwenyaya iyi. Vampeiwa, vati kunyange hazvo vakereke vaishandisa muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana, avo vakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisiri zvavari pabasa kuti vavhariridze nyaya iyi sezvataurwa nemuchuchisi akazvimirira panyaya iyi, vachauswarara sezvo vachiti munhu wese anogona kuita zvinhu zvokuti apukunyuke panyaya yaanenge akatarisana nayo. Vakereke vanga vatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemana, asi mutongi wedare azovabvisira makore mana vachiti akandeke kutanga kupara mhosva. Mutongi atiwo anzwira vakereke tsitsi sezvo vari munhu ane vakadzi vatatu nevana gumi nevanomwe, uye vari zvakare munhu akamboshandira hurumende sachipangamazano wagavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Vawarara vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Well, dare raita zvandafunga zviri fair andifunga kuti tine nyaya kuve nedambudziko nazvo. Nyangwe chedu taifungidzira zvakatingo zvatongwa nedare, tinozvigamuchira.
Kubatwa kwaitwa vakereke nemhosva kunoreva kuti kubhikita West kwave kufanirwa kuita sarudzo dzechipiri dzekutsvaga anomirira nzvimbo iyi mudare reparamende. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutauriri weboka revechidiki riri kuzvidaidza kuti Tajamuka vapromisi mukwananzi, avo vari kupomerwa mhosva yekupwanya zvinhu muchitoro chemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko chechopisi chiri pakati pedhorobha muHarare, vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Hurumende inoti vamukwananzi ndeumwewo avo vakaratidzira pamberi pechitoro chavamupoko, vachiti chitoro ichi chinofanira kupiswa pamusana pekuti vamupoko vari kuramba kubuda muhotera mavagara kwemakore anoda kusvika kumaviri vachishandisa mari yehurumende. Gweta ravamukwananzi vatrust mahanda, avo vanoshanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights, vatsinhira zvaturwa nemutongi wedare vatendai mahwe.
Zvaitika ndezvokuti patasvika kudare vamahwe ndiwo mutongi wemhosva vauya kudare. Mupereki wemhosva anonzi prosecutor ndobva adaidza mupurisa anga achiferefeta nyaya iyoyi kuti ape umboo kuti sei vai vachiramba kuti vamukwananzi vaende kuvapiwa bail. Saka vauya vakapawa umboo hwavo, asi mutongi wemhosva ati hapana chikonzero chinogamuchirika chinomanikidzira kuti vamukwananzi vanyimwe bail, saka vapiwa bail. Zvanzi vabata madhora mazana matatu kuAmerica vazvipereke kumapurisa musi wechishanu wega wega kulaw and order, uyezve kuti varambe vachigara paadresi yavakapa uye kuti varege kuzovhiringidza vafakazi panyaya iyoyo.
Mune imwe nyaya yanga iri mumatare zvakare, sachigaro webato idzva reViva Zimbabwe vaEsi Lumumba vapihwawo mukana wekubhadhara mari yechibatiso panyaya yavari kupomerwa yekubika mapepa emotokari yavanonzi vakatengesa. VaLumumba vanzi vabhadhare mazana matatu emadhora semari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.